Mukuru webazi rezveutano mudunhu remasandal and west Dr. Gift Masocha vanoti kusvika pari zvino vana vabatwa nechirwere ichi vave makumi mashanu nevanomwe. Izvi zvinotevera kuvhenekwa kwevana vechikoro mushure mekunge mumwe mwana musikana abatwa nechirwere ichi svondo rapera nemugovera. Vamasocha vati vana ava pari zvino vari kuongororwa vari pachikoro nevashandi vebazi rezveutano, asi anenge ave kuratidza kurwara anoendeswa kunochengetwa vanhu vave kurwara kana kuti isolation center iri pakliniki yekanzuru iri kuna Muzari. Dr. Masocha vati kubatwa kwevana ava nechirwere ichi hakusi kukanganisa bvunzo, sezvo avo vabatwa nechirwere checovid-19 vari kunyora vari pakasiyana nevasina kubatwa nechirwere. Vana vanodzidza vachibva kumba vari kunyora bvunzo vari vegawo.
Zvatakambotaura zvinodzidza yatinowaninowani azvarisa saka zvinoaipozitivha munyorera kwavo vega, vanegativa munyorera kwavo vega, vari kubva kumba vanonyorera kwavo vega.
Izvi zvatsigirwa nemukuru webazi rezveutano mudunhu remashonal and west vagabriel Muma vanoti pari zvino hapana mwana ave kurwara zvakanyanya. Munyori mukuru wesangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe vanoti dambudziko iri rakakonzerwa nehurumende yakataurirwa asi ikaisa zvimiti munzeve.
Zviri pachena kuti zvatanga tichitaura mazuva ese aya kuti zvikoro hazvisi prepared, muzvikoro hamuna zvikwanisiro zvakakwana. Zvinhu zvatanga tichingotaura, asi kana uchitaura uchitaura nekune vanhu vasingateereri, vana vana ndingovene vanoziva zvese. Nhasi tiri zvikoro zvazara korona, nevabereki zvakare totaurira vabereki kuti taikutaurirai kuti tibatsireiwo kuti hurumende izwisise kuti kuvhura zvikoro tisina kukwanisa kudhilira nekudzidzisa varayiridzi nevamwe vanhu vari muzvikoro kuti korona ikauya toibata sei.
Asi mutauriri webazi rezvedzidzo vakaungana ndoro vakaudza Studio 7 kuti hurumende yakagadzirira uye zvikoro zvinofanirwa kutevedzera kurudziro dzavari kupa vakabatana nebazi rezveutano. Kubatwa kwevana ava nechirwere checovid-19 kunoteverawo kubatwa kwevana 122 pachikoro chejohn Tallack Secondary mudunhu remathebeleland north nevamwe vadzidzi vanomwe pachikoro chikuru chechinhoi University of Technology masvondo maviri apera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunuraijena.